Mutungamiri wenyika nebato rezanu-PF vaEmmerson Mnangagwa nhasi vaita musangano kunyazura kumanikaland. Vachitaura pamusangano uyu, vaMnangagwa vakurudzira vanhu kuti vavhotere bato ravo rezanu-PF kana vachida kuchengetedza nhaka yavo.
Takapuwa zvirango masanctions on us. Apuwa masanctions iwawa, vakati pamasanctions aya. Vaifunga kuti mhuri yeZimbabwe ichamukira hurumende vopinza zvimbwasungata zvavo vodzoka vakapfeka kana kupfekera muzvimbwasungata vomora vachimora munyika yedu kwete kwete. We are revolutionary people.
Asi vakatemera vaMnangagwa nevamwe vakuru muhurumende yavo zvirango vanoti vakaita izvi nekuda kwekuti vanotonga nedemo. Kunyangwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi dziri kuti upfumi hweZimbabwe hwananga kumawere, vaMnangagwa vati musadhak Zimbabwe ndiyo iri pamberi. Zvichakadaro, mutungamiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vange vachiitawo misangano kumashonaland east kunzvimbo dzakaita semurehwa nekwamutoko. Muteedzeri wemutauriri webato reTriple C vaosalo siziva vaudza Studio 7 kuti vatambirwa nevanhu zvakanaka.
Munoziva kuti mashonaland east province yakati sarei kana chitarisa nyaya zvedevelopment. Saka joy part of our key and most important agenda kuti make sure kuti tinosimudza upenyu hwevanhu vekumashonaland east. Mukatarisana hwekwamutoko vane maresources avanawo, manatural resources avanawo, asi ari kubhenefita vanhu vasiri veikoko nenyaya dzeextraction inenge ichiitika kumaminerals zedu. Saka isu taudza vanhu in terms of our program yevalue beneficiation nekumeka sure kuti vagari venzimbo vanofanira kubhenefita from the resources. Tataura again nyaya yekuti devolution inoreva kuti kunoita maresources ari specifically devolved, madecisions and allocated to shonaland east kuti vanhu vagone kurarama upenyu huri nani. Vanhu vekuwa uzumba vanenge vachiunza kuti voterai kana kuti pamberi nebato rakati, asi pamberi yacho haisviki. Vanhu vari kutambura uzumba is one of the underdeveloped places in our country. Hakuna network, vanhu vari kutambura, vanhu vari kunhonga sese nemuromo. Saka zvinhu zvese zvinogadzirika bedzi kana taita hurumende idzva.
Tichiri panyaya yekutsvaga rutsigiro, mutungamiri werimwe bato rinopikisa reuza amai Elizabeth Valerio nhasi vange vachitsvaga rutsigiro kuBulawayo.
Nhasi taswera tichitenderera kuBulawayo province. Tatangira kunjube tikaenda kuPelandaba, Pumula, Nkulumani, kwose tatenderera kunzvimbo dzakawanda. And kwese kwataenda tiri kugamuchirwa zvakanaka. Vanhu vari kutifarira, vari kundifarira saPresident weZimbabwe. And one place pataenda ndanzwa mwoyo wangu kurwadza. A young woman, musikana mudiki, abva angotanga kuchema, inzi ndionei mai, please gadzirisai nyika, upenyu hwangu hauna kumira zvakanaka, ndiri kushanda kuSouth Africa, mari yandiri kuwana haitombobhadhari kana renti. Abva angotanga kuchema, mwoyo wangu shuwa, ndatoshaya kuti ndoti chii, angoti please pamunopinda gadzirisai nyika.
Sarudzo dziri kuitwa svondo rinouya nemusi wechitatu, uye vanhu gumi nemumwe ndivo vari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika.